Mapisarema, chitsauko chegumi. Munomirireiko kure, imi Jehovha? Munozvivanzireiko panguva yokutambudzika? Pakuzvikudza kwake munhu akaipa anovhima vasina simba, vanobatwa namano okufunga kwake. Anozvirumbidza pamusoro pezvinopangwa nomwoyo wake, anoropafadza vanokara uye anozvidza Jehovha. Pakuzvikudza kwake akaipa haamutsvaki, mundangariro dzake dzose hamuna nzvimbo yaMwari. Nzira dzake dzinobudirira nguva dzose, anozvikudza uye mirayiro yenyu iri kure naye. Anodadira vavengi vake vose. Anoti pakufunga kwake, hakuna chichandizungunusa, ndichagara ndakafara uye handingatombotambudziki. Muromo wake uzere nokutuka, kureva nhema uye nokutyisidzira. Matambudziko nezvakaipa zviri pasi porurimi rwake. Anovandira ari pedyo nemisha, pakuvandira uku anouraya vasina mhosva, uye panzvimbo yakavanzika anotarira vaachaparadza. Anovandira seshumba iri panzvimbo yayo, anovandira kuti abate vasina anovabatsira, anobata vasina anobatsira, uye anovakweva achienda navo mumumbure wake. Vabatwa vake anovapwanya, vanowa, vanowira pasi pesimba rake. Anoti mumwoyo make, Mwari akanganwa, akafukidza chiso chake uye haazoonizve. Simukai, imi Jehovha, simudzai ruoko rwenyu, imi Mwari. Regai kukanganwa vanomanikidzwa. Munhu akaipa anozvidzireiko Mwari? Seiko achiti mumwoyo make, haazondibvunzi? Asi imi, iyemi Mwari, munoona kutambudzika nokusuwa, munokutarisisa kuti mukupedze. Asina simba anozviisa kwamuri, muri mubatsiri wenherera. Vhunai ruoko rwowakaipa nerwomunhu akaipa, ngaazvidavirire pazvakaipa zvake zvakanga zvisingazoonekwi. Jehovha ndiye mambo nokusingaperi-peri, ndudzi dzichaparara munyika yake. Munonzwa henyu, imi Jehovha, zvishuo zvavanotambura. Munovakurudzira uye munoteerera kuchema kwavo, muchiruramisira nherera nevakamanikidzwa, kuti munhu wenyika arege kuramba achingovhundutsa.